Mashoko emutungamiri wenyika akakosha zvikuru nokuti ndiwo anobatanidza vanhu. Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokirasi fanika zviri kuitwa napurezidendi wedu aripo, zvinoita kuti vana vanhu vese vemuZimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete, tinofanirwa kubatana, tinofanirwa kushandira pamwe chete. Hatifaniri kubvumidza vavengi kuti vapinde pakati pedu kuti ikonomi yedu ifambe zvakanaka, munhu wese agare zvakanaka.
Saka hurumende ine chivimbo chekuti zvinhu zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi zvinogadzirika mugore rinotevera?
Aiwa, zvinogadzirika zvikuru, zvinogadzirika zvikuru. Ipapa kwatabva ndiko kure kwatiri kuenda ndo pacho.
Ko, imiwo mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe pazororo rino reKisimusi ndeyekuti kudii?
Inini ndeyekuti vana veZimbabwe, zvakakosha sei kuti tive vanhu vamwe chetewo, tibe nyika yedu, tizive kuti kana takabatana panoita kubudirira. Kana vanoda kuuya kuzoinvesta munyika medu, vanoda kuuya kuzovaka maindastri munyika medu, vanogona kuuya chete kana isu takabatana, tichifambira pamwe chete, tichidhonzera pamwe chete.